Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 11 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reTCCC rinoshora sarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera richiti pakaitwa chitsotsi chikuru. Hurumende inoti inoda kushanda nemasangano akazvimirira kuti vanhu vabetsereke, asi vemasangano akazvimirira vachiti hurumende inongoda kupinza vasori mumasangano avo. Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze imwe chete, kwete kushandisa dzakawanda wanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri zvakabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera, sezvo nhengo dzaro dzakarambidzwa kukwidza musarudzo idzi. Ukuwo vanoshanda nevanozviti ndivo munyori mukuru mubato iri vasengezo chavangu, vachiti vanofara kuti bato ravo rakakunda mune dzimwe nzvimbo. VaAlbert Mhlanga, avo vanozviti ndivo mutevedzeri wavachavangu, vanoti mutungamiri webato ravo ndivaNelson Chamisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hai, ndinofara vatanonoka. Maelections akafamba nerunyararo muBulawayo ende matebhelerendi ezerijin. Hatingataure nekuti kwakune violence kana zveintimidation tagara tazviona, but kwaitika confusion yetu tiri masisi, vamwe vachiti haindai munovhota, vamwe vachiti regai kunovhota mavotes. But isusu sekuziva kwetu mabaya election anogara achinetsa. Kubvira tichitanga MDC kuna baba tsvangirai as our president, mabaya election haana kumbonyasa kuwina. But this is our first time kuti tiwine mabaya election especially kuBulawayo. Ndofunga tagona chaizvo kana waitarisa maelection magwegwe tatora, mpopo matatora, nketa neonengoona kuti kwakwasara mbijana kusina confusion tataitora nketa. Ukatarisa pacadre park again kusina iyo confusion yacho, and for sure taitora out of five taitora four. Kuna wa honorable Modi, Modi ari associated neBulawayo, even asati ava MP ini ndaive deputy mayor wedhorobho aingobatsira Modi. Saka ndiko saka vanhu vekuBulawayo vakamuvhotera.
Munoona sei zvakabuda musarudzo nomusi weSaturday, uye chamava kuita takatarisa mberi chii ndezvipi zvamuri kuronga?
Tirindira mberi tina president wetu vachamisa. Vachamisa vachaona zvekuita nevamwe vetu, even kuBulawayo pano hatiti kurwa, tairwa zvetu zveinternal fight. Vamwe vakakonfuzwa neiyo kuti maybe vasekretary general vetu vachavangu ndi president. Baba Chavangu havasi president weparty, ndi secretary general wepresident. Tinogara tichitaura, ndinozitaura futi, president weparty yetu ndivava Nelson Chamisa. Vanhu vese vanoziva, tese tinoziva, hatisati tasarudza president. Iye baba Chamisa ndiye keteka, nevo baba Chavangu ndiye keteka. Ndizvo zvirimo. Vanhu veZimbabwe vanofanira kuziva zvakadero. Tagara tine CC1 ine president 1 vababa Chamisa. Saka inini seleader yekuBulawayo, hai handisi kukomplaina, but ndiri kufara kuti for the first time takwanisa kuwina kuma by-elections.
Vamhlanga, ndiri kuona kuti muri kutaura muchiti president wenyu vachamisa, asi norumwe rutivi tiri kuona sokuti pane kusawirirana kuripo pakati pavachamisa navachavangu. Saka imimi kana muchiti president wedu vachamisa, ivo vachamisa vachiita sokuti havanyatsokushanda nemi, handisi kuziva kuti mungatisanangurirawo here ipapo.
Yes, kusikawirirani kwa vachavangu nachamisa kuripo iri kwatiri kuzama kuti tikugadzirise. Yes, kwava nekukonana ipapo kuma primary kuti tiwirirane kuti iyo system yeambiguity pereka mwana. Ndiko atakakanganisana, atina kukanganisana nekuti president ndiani.
Avo vanga vari vanozviti mutevedzeri wavachavangu vaAlbert Mhlanga vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Asi mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti bato ravo rakatadziswa kukwidza musarudzo vachiti pane utsotsi hukuru hwakaitwa.
Chatingataura ndechekuti pane utsotsi hukuru hwakaitwa uchiitwa nemaboka akasiyana ehurumende anosanganisira vemutemo, veZANUPF neveZimbabwe Election Commission ZECI, avo vakabatana kukutsira kuti bato reCCC rinotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa ringe risiri pasarudzo. Makandidates akanga aifanira kumirira bato iroro vakabvisiwa zvisiri pamutemo nemapoka andataura aya. Saka sarudzo dzakatozosara dzoitwa. Nhengo dzeparamende dzaimirira reCCC ndidzo dzanga dzakanyanya kutarisirwa nevanhu kuti dzidzidzidzidzidzivotera kunana Bulawayo nekumabvuku dzakabviswa zvisiri pamutemo nemaboka andataura. Saka dzangu dzangusarudzo dzange dzangovawo dambe rakazongoitwa navanhanga vari kuzama nenzira dzose dzavanokwanisa kuti vawane 2/3 majority kuparamendi nechinangwa chasati chaziva kuti ndechei.
Tanga tichitaura nevanoshanda navachavangu vachiti ivo bato ravo reCCC rakawana masitsi rakakunda mune dzimwe nzvimbo, uyezve vachitaura kuti mutungamiri wavo ndivachamisa. Ndiye zvechokwadi here izvi? Pane zvamukatitaurira pamusoro pekushanda napo
CCC? Kune bato reCCC rimwe chete rinotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa rina kunge rakatendedzwa kukondesta kunhengo dzeparamende neZANUPF nematare dzemhosva neZECI. Takangozokondesta kumacouncils kunova kwatakakundawo nekumwewo nenhau yelow voter turnout, vanhu vachitumwa zvakanga zvaitwa izvi. Takahwinawo kumwe tikatadza kuhwina kumwe. Asi chikuru chakabuda ndechekuti vanhu havana kubuda kunovhota, vakaratidza kuramwa nekuratidzira kusafara kwavo nezvakanga zvaitwa nemapoka aya. Uye vamwe vakatora mapepa avo vachikanzura pane kuti vavhote, vaikanzura yatinoti muchirungu spoiling the vote as a way yekuratidza ZANUPF kutsutsuma kwavo nekutadza nekuluza patience nezviri kuitwa navamunangako.
Takatarisa mberi, motora danho ripi seCCC?
Matanhu acharamba achitogwatiramba achiita zvakasiyana siyana zvatagara tichiita nezvimwe kunyanya nyaya nhau yekutarisa kuti ruzhinji rwevanhu vezimbabwe vanofanira kuchitora nyaya dziri kuitika mumaoko avo. Ndava nyika ndeyevanhu, nyika haisi yeZANUPF, nyika haisi yemunhu, ndeyevanhu vese mazimbabweans yese. And zvinenge zvichiitwa neZANUPF kuporoka kwavari kuita kunokanganisa ugaro hwevanhu vese. Saka tiri kuti isusu yasvika nguva yekuti vana vezimbabwe vasagarambe vakagara vakatarisira kuti vachaitirwa zvakati nanhingi, asi kuti vasimuke vatange kutishenda nyika yavo nekodzero yavo yekuvhota, inova kodzero yakakosha zvikuru, iri mubumbiro remutemo yakaendegwa kuhondo yakafirwa nemadzikoma nemadzisisi yedu panguva yehondo kuti tigwane kodzero yekuvhota. Saka vana vezimbabwe vane chitsvambe chekumeka shuwa kuti tinogwira nyika yedu zvakanaka, tidzivire nyika yedu, tisarambe takagara tichiita umbwende vanhu vachikanganisa nyika yezimbabwe neramangwana revana vedu.
Avo vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Bato reZANUPF rinoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye bato ravo rikakunda, richiti nguva dzose CCC inotsoropodza sarudzo kana ichinge yakundwa, asi ichidzirumbidza painenge yakunda. tichitevera kudomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwakaitwa vaJohn Mashaya vanhu kuzova gavhuna webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kuchinjwa mukushanda kwebhanga guru iri. Sezviri pachibvumirano chebasa ravo, vamangudya vanofanirwa kusiya basa musi wa30 kubvumbi gore rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kugadziriswa nebhanga iri ndechekurega zvekushandisa mari dzekunze dzakawanda kana kuti multi-currency regime, vachiti zviri nani kushandisa mari yekunze imwe chete inovimbika uye yakasimba.
Aiwa, hatingati vari kudzingwa, aiwa. Vamangudya vasvika pa temu yavo yapera, vasvika kumagumo kwetemu yavo iyo inotarisirwa tinopera muna April 2024. So zvaannouncement iyi iri kugadzirira kupera kwetemu yavamangudya.
Amai Mutambasere, mungati vamangudya vakaita basa ravo zvakanaka here?
Takatarisa temu yavo tinoona isusu kuti pavakatanga muna 2013 vakatanga inflation, annual inflation muzimbabwe paya tichibuda muGNU yange iri pa 1.25%. Asi nhasi uno tiri kutarisira inflation ye818%. Zvichitaridza izvo, iyo ndo inflation inenge ichimezhewa neava vana mazvikokota vanotarisa nyaya dzeinflation kunze kwenyika vanonzi Professor Stephen Hank. Kunyange ivo macalculator atinoita isusu vereserve bank muzimbabwe tichitarisa budget statement yaitaridza kuti inflation inogona ichinge yava kuma 81%. So ndo zvinoratidza kuti vakagona here basa kana kuti vakatadza basa, nekuti kana tichitarisa kuti takabva pa 1.25 iko zvino tava ku818% inflation, zvinoratidza kuti basa harina kunatsogonekwa ipapa.
Vanhu vemuZimbabwe chii chavangatarisira maererano nenyaya dzezveupfumi hwenyika? Chii chavangatarisira chitsva chingaita kuti zvinhu zviite nani?
Tarisiro inofanira kuita zvizvarwa zveZimbabwe panyaya dzematongerwo eupfumi hwenyika. Chekutanga, tadii tambomira zvana multi-currency regime izvi, nokuti zviri kutitorera mari munyika. Tingadai taramba tine currency one yatinoziva kuti currency yakasimba, iko zvino tiri kusvika panguva yedrought, nguva yava gore renzara. Hatina kunge tawana kuti chibage chakakwana tichange tichitenga chibage ichi kubva kune dzimwe nyika. Kuti tichenge chibage ichi hatishandisi mazim dollar, tinoshandisa maus dollars. So ava vari kupinda tinotarisira kuti dai vatanga neizvozvo, vachipedza ipapo totarisa nyaya yeinterchange auction iyi yakaunzwa namamangudya iyi, zvakare inova imwe nzira yekuti mari iri kurasika munyika. Zvekuti dai vatanga neizvozvo zvinhu zviviri kuda zvinhu zvinoita sekuita nani munyika medu.
Avo vanga vari amai Chenai Mutambasere vari parunare ne Studio 7 kuUnited Kingdom. Taedza kubata Gavhuna John Mangudya asi nharembozha yavo yanga isingadavirwi. Hurumende inoti inoda kushanda nemasangano akazvimirira. Hurumende ichiti nemasangano akazvimirira anofanirwa kushanda akabatana kuti igobetsera veruzhinji, ichiti panofanirwa kuve nokubatana mukushandira vanhu sezvo pane basa zhinji rinofanirwa kuitwa. Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vanoti hurumende haiti zvinhu nenzira yakanaka, vachiti hurumende inongoda kuwana mukana wekupinza vasori vayo mumasangano awa nekukanganisa mabasa anoitwa nemasangano akazvimirira, vachiti masangano akazvimirira ane basa zhinji raanoda kuita munyika. Naizvozvo hurumende inofanirwa kuabetsera mukuita basa pasina zvematongero enyika mukana.
Ne donzo rinoita kuti vanhu vadonze pamwe chete civic society nehurumende. Zvakanaka kuti dzidzo, kana iri dzidzo, vana vawane dzidzo yecivic society vachidonza neuko, government ichidonzawo neuko, vana vawana dzidzo.
Dambudziko ramunoita mukushanda pamwe nehurumende nderei, vamasaraure?
dambudziko ratinoita nehurumende yedu painoti iri kuda kushanda necivic society. Nguva zhinji vanenge vachida kutotumira vasori vavo kuti vaone kuti basa riri kuda kuitwa necivic society nderipi, vakwanise kudestabilize civic society, vakwanise kuiparalyze isaite basa rayo nemazvo. Takatoona maattempts chaiwo ekutocapture kuti civic society yacho ipinde muhomwe mehurumende. Kana yaa muhomwe, haichagoni kuita basa rayo rekuongorora rekuita rekuti rione kuti hurumende yagonawo here apa, iri kuita zvinhu zvayo here zvayakatarirwa, mapolisa ayo yakatara. Accountability yehurumende kuvanhu inowanzostrengthenwa kana tiine civic society inogona kuongorora ichikwanisa kuzivisa vanhu kuti pakanganiswa pagonweko.
Semasangano akazvimirira, munoda kushanda sei nehurumende?
Kushanda kwacho pamwe chete ngakuve kushanda kwepajekerere, kwakakuve kushanda kusiri kwekuvandirana, asi hurumende chigara ichiziva kuti civic society haimbofe yakazobvuma kupinda muhomwe mayo, inoramba iri kunze ichida kuongororawo mashandiro anoita hurumende kuti iri kuita basa rayo nemazvo here.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunare neStudio 7. Asi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko ezanupf vaFarai Marapira vanoti hurumende inofarira kushanda nemasangano akazvimirira sezvo kuri kushandira vanhu. Vanoti chinonetsa ndechokuti mamwe masangano akazvimirira anozokanganisa achipfuurira ava kupinda mune dzimwe nyaya dzisinei nezvaakanyoresa kuita munyika.
Nhau iripo ndeyekuti isu sezanupf maonero edu tinokurudzira nokufarira macivic society, asi chinonyanyowanzonetsa kana kuti chinoita kuti ivo vave nekugunununa inhau yekuti macivic society ane mamwe acho atingati ose anozowanikwa achipfuurira pane zvaanenge achinzi akagadzirwa kuti aite. Inhau dzinogara dzakabuda kuti kumaruwa uko vanozopfuurira vakufambisa dzimwe nyaya dzinenge dzisiri mukati mekupiwa basa recivic society ravanenge vakaita. Saka ni izvi kana vanhu vachingoziva kuti vanoita zvavanenge vakati takafomira organization yedu kuti tiite, havangatyi kana kubatikana kuti vashande nehurumende, nekuti vanenge vachiziva kuti vari kushanda mukati megwaro rakavagadzira organization yavo. Asi kana vachiziva ivo kuti vanoita vachipfuurira vachizoita mamwe mabasa asiri egwaro rakavagadzira, ndopamunowana vachirwa nehana. Asi isusu tiri kuda kushanda takabatana tiri murudo tichibetserana kuti nyika yedu iende mberi. Handioni pachifanga kunge pane anorohwa nehana kana kutya, kana tese tiri pachokwadi chekuti toda kuendesa Zimbabwe kumberi.
Avo vange vari mushandi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko muzanu pf vaFarai Marapira vari parunare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase ikomu, ashe mamukase hii. Kuvari kupedzira iko nguva nokuita ma-by-elections, iye chingodzose, iyo TPC iyo inongotozotora futi masits acho. Ndokunonzi kuwesta nguva ikoko, kuwesta nguva yavo. Toshaya kutokutoona kuti pfungwa dzavo hadzishandi zvachose. Aiwa tori matomboiti zvavari kuita izvozvo. Ngavachitongosiyana nemamwe ma-by-elections vangodzosa zvikero kuvarudzi vazvo. Amen.
Saka zvinoreva kuti izvo munyika hamuna mapurisa, munyika hamuna masoja, because masoja, mapurisa, masiya iwowo vanodifenda kuti ZANUPF panhambo yekuti vachengetedze vanhu, asi vanodifenda ZANUPF kuti irambe iripo ichiluta nekuba ichishungurudza vanhu. Saka zvoreva kuti munyika hamuna masoja nemapurisa, especially mapurisa chaivo nemasiya iwo hamuna zvachose, asi vanofanira kunge vachichengetedza vanhu. Vanochengetedza vanhu vashoma shoma vezanupf, vanhu vachipambwa nekupondwa, zvinhu zvese zvichiinda mudondo, asi masoja nemapurisa varipo vachichengetedza zanupf chete.
pastudio 7 pastudio 7 mamukasei mamukasei isha tirikurwadziwa zvisingaite nemaresults ari kubudiswa yakazviziva kuti kurikoa kwakaita anhu kwaireva kuti ZANU PF one kuita two third majority mparliament. Esha pakaipa pakaipa macitizens asi chetinotenda ndechekuti ngaaitonge nyika yachitone kuti vanoende pi nayo.
Chabangu is a ZANU PF project nokuti ari kuhwina macases ake ese kumatare apa munoti hamunei nezviri kuitika kumatare. Imimi ZANU PF matare atori state captured zviri pachena nokuti Chabangu ari kuhwina macases ake achishandisa constitution yaye kubva kuMDC achiuya nayo kuTriple C. Triple C yakakwikwidza yakazvimiririra, MDC yakakwikwidza yakazvimiririra. Asi iko zvino mune proof here yekuti Chabangu ndi SG weTriple C? Proof yacho iri kupi? Asi still muri kungomuhwinisa macases ake. Zviri pachena ZANU PF, zviri pachena. Taimboyo takapusa kare, asi kwete iye zvino. Mwana weZimbabwe ari kuona zvese zviri kuitika.
Kana matare asina saji rakamiririra, wai haikoti yakagara matare usiku ichitaura zvokuti ava ngavaendere mberi mutemo weSupreme Court usatevedzeko. Bati ndiwo matare acho anoti tofanira kutevedzera mutemo. Iyo muhaikoti haina kutombotevedzera matare sei? Saka zvinoreva kuti ndezvezano izvi. Hazvisi zvevanhu vose, hazvisi zvedemokrasi, ndezve one party ndozviri kuitwa kudavo zvomunhu one zvaChabangu.
ZANU PF we are failed. ZANU PF we are failed. Yakafeira kurula nyika, yakafeira. Tasei kutambudzika kuruita vanhu veZimbabwe, tasei kutambura kuri kuita nyika, tasei hakuna magetsi, hamuna mvura, hakuna chii. Yanguwa nyika iri mucherima. Bhati vachingoti tiri kugadzisa zvinhu zvedu, uchinzwa mutauri weZANU PF achiti zvinhu zvedu zvakanaka, ZANU PF purezidendi wamunangagwa vanoda zvinhu zvine runyararo. Runyararo rwupi? Chii chavaita chinoratidza kubva paakatorera masimba kuna vamugabe? Nechipi chakaitwa navamunangagwa neZANU PF kunze kwokuuraya vanhu nekudhistroya nekuponda chete nekubirira maelection? Ndechipi vatodhistroya nyika wese kuda kutoidzura nemidzi? Ngavati nyare vanhu veZANU PF, ngavatye vamwe vanhu, so ngavatye vanhu veZimbabwe, ngavasvode wavo nemwoyo. Munangagwa ana mwoyo, haasi munhu ane rudo nevanhu. Ndatienda ndichitsiriwo.
Murisei pastudio 7 apo vateereri vese nevashamarari, ndinokusimbisai. Tingatiregei kufonyogwa pfungwa sivai zvinoda mwoyo wenyu vanhu. Munhu harambidzwa anoda, munhu harambidzwi chaanoda. Sivai zvamunoda, munhu harambidzi chaanoda. Musafonyorwa brain, pfungwa dzenyu dzisafonyorwa nekunyeperwa. Pamberi netriple C, pamberi nechigumwe mudenga, pasi nechibhakera, pasi neZANU PF. Ine uori, ine umondi, ine umbafa. Saka pasi nayo, pasi neZANU PF, pamberi nechigumwe mudenga, pamberi netriple C. Vadzigiri vose, nyika yose yeZimbabwe, ngatiregei kuneta nevari kunze nevari kupi. Pamberi netriple C.
Ongororo yakaitwa nemasangano eUnited Nations yakabatana nerubetsero runobva kuEuropean Union inoratidza kuti vadzimai vanoshanda muzvicherwa kana kuti vanokorokoza akatarisana nenjodzi yekurohwa nevarume vavo zvakanyanya. Vanorwira kodzero dzevanoshanda muzvicherwa vafarai maguhu vanoti vanhu ava vanoshanda zvakaoma, naizvozvo havana mwoyo mirefu.
Nyaya inotangira kuri kushandwa uye mashandiro acho. Chikorokoza ibhora rembabvu uye kunoshandwa zvakaomarara. Ende kana vari ikoko ndingati mashandiro avanoita akafanana kana kuti akatodarika njodzi dzinotorwa nemauto kana vachienda kuhondo. Ndo chikorokoza, kunofiwa vanhu vanenge vachirovana, vanhu vanotorerana nzvimbo dzekushandira. Saka munhu haafaniri kuti auye anojairirwa, anofanira kutoratidza kuti ndiri chikara, ndokuti aremekedzwe kana kuti paanoshandira pasave neanouya ipapo. Saka ndokunobva mhirizhonga nekuti vanoswera vachipimana nekurwisana ikoko. Uyewo zvekare kune njodzi dzakawanda dzekufa kana kukuvara. Vazhinji vanozozvishingisa nekutora madrugs, mbanje nemamwe madrugs ekuti kana kuri kudhakwa anobva anatsa kunzwa kuti panapa ndadhakwa zvishuwa. Kana vazouya kumba vanhu ivavo, hapana achanyatsa kuziva kuti munhu uyu haasisiri yeJohn wandaigara naye asati aguta chikorokosa. Ndaakugara naJohn anoswera achiona mhirizhonga uye anoswera ari mumhirizhonga dzimwe nguva iye wacho achirwisana nevamwe. Kana vazouya kumba vanhu ivavo, kazhinji kacho ndo panozotanga kuoneka masainzi ekuti munhu uyu paane dambudziko riripo.
Dambudziko iri rinogona kupedzwa here vamagou, uye ringapedzwa sei?
Dambudziko iri rinogona kupedzwa kana hurumende ikateerera nhau yekuti inofanira kuti ivandudze mutemo. Makorokoza oshanda zviri pamutemo pekuti vanogona kupiwa kana matraining, maworkshop ekuti eupenyu, ekuti vanzwisise kuti vachiri vanhu uye mafamily members, ndibaba, ndimukoma, mwana, ende vanofanira kuti vanzwisise matasks akasiyana-siyana avainawo kana kuti maresponsibilities nemarelationships avanenge vainawo. So tinenge takuita dambudziko rekuti vakutora chikorokoza ichocho voenda nacho kumba, ende vanhu vari kumba vanenge vasina training. Dzimwe nguva munoona kuti vakadzi vemasoja vanotoudzwa neami kuti munhu wauri kugara naye munhu akaita sei. Ukaona akubhihevha zvakadai dai dai, kurumidza kufonera kuami kuti tizive, toona kuti tingaite sei kuti kurumidze kubatsira. Vakadzi vemakorokoza anova atongori mauto pachezvavo, havana training iyoyo, havatozivi kuti kana vachinge vorohwa kana kupondwa nevarume vavo vanoita sei.
Ipapo pangaitwa sei? Hapangasiyiwi pakadaro kava maguru.
Hurumende inofanira kuti igadzirise sekta iyoyo so that makorokoza acho vanowana rubatsiro. Kozotiwo mhuri dzavo dzinopiwa ruzivo rwekuti ukaona munhu uyu akuita zvakadai dai dai, iwe unofanira kuti ukurumidze kana kuzivisa mapurisa kana kuzivisa ari pedyo kuti handisi kunzwisisa mararamiro ari kuita munhu uyu kana matauriro ari kuita munhu uyu kana kuti kunyarara kwaari kuita hakusi kunzwisisika.
Avo vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCCC rinoshora sarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera richiti pakaitwa chidzotsi chikuru. Hurumende inoti inoda kushanda nemasangano akazvimirira kuti vanhu vabetsereke, asi vemasangano akazvimirira vachiti hurumende inongoda kupinza vasori mumasangano avo. Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze imwe chete, kwete kushandisa mari dzakawanda-wanda. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.